Sudani ritatongorionawo rakubuda mumapepa nawo tisati tagara pasi kuti timboriongorora kuti rinorerei saka zvandinenge ndichitaurano zvimwe zvandingoonawo semunhu unoshandira vashandi asi ndinotarisira kuti tichazogara pasi tonzvera kuti zvakamira sei zvakadaro ndingada kungoti idanho hongu ratakambotaura nezvaro paretirement conference zvakabuda izvozvo zvokuti paiva pane muono wokuti kune vanhu vakawanda vanoretire kana kuti ne-age 65 asi vachine zvavanokwanisa kucontribute zvokuti vanogona kutova vanhu vokuti kana tikatarira pavari vanogona kunge vari vanhu vanogona kuzobatsira nyika mune zvimwewo kuburikidza experience yavanenge vanayo saka zvinhu zvakangoita sokuti vanhu vakatenderana kuti dzimwe nguva tinongorasha vanhu iyeye tikatarira chero takatarira kuhurumende zvikuru kumapoliticians tinoona vazhinji vanotongoita sevachatofa varipo iko zvino tikatarira mukuru wenyika chaiyo chaiyo tinotoona vari kutoshanda zvakanaka asi vava nemakore anotodarika makumi masere
asi rine nzira yarinobatsirawo nayo here vashandi pamari dzavo dzemidyandigere nokuti tinoona vakawanda vanenge vachizongoramba vachitambura kunyange vasiya mabasa
ndingati iko zvino kune nhaurirano huru iri kuitika pakati pedu sevashandi nevatinoshandira kureva hurumende yedu maererano nenyaya yemuhandigere tirikuona sokuti pane zviri kuitika zvatiri kufunga kuti zvinogona kuzonakira vashandi maererano nemuhandigere saka handioni zvinhu zvinhu zvingava zvajeka asi munhu wese ari kufunga kuti mapenjeni omboitwa sei kuti vanhu vasati kana vapedza basa votoita sokutoti zvino vakungorashwa kuinda kumaguva